Mannix Brothers Records. Mannix Brothers Records.
Vamwe vanhu vakawanda kunyanya vechikuru vanoshora mumhanzi wemazuva ano wemusambo unozivikanwa kunzi Urban Grooves vachiti hauna udzamu kana kuti hauna dzidziso yaunopa kune vechidiki vanoufarira. Asi vamwe vakomana vaviri vanoimba musambo uyu vachigara mumusha weruzhinji weTorwood vari kufarirwa zvikuru nevechidiki pamwe nevakuru mushure mekunge vatsikisa nziyo dzemusambo weUrban Grooves kutanga kwegore rino. Sevamwe vaimbi vechidiki, John Charlie, uyo ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa nemumwe wake kuda kwashamaenzanise ane makore gumi nemasere vanoimba dzimbo dzemafaro. Asi kamwe kambo kevakomana vaviri ava vanozvidedza kuti Firehouse Family kanonzi Zisco maIndia ndiko kaita kuti vafarirwe neveruzhinji veRedcliffe nedzimwe nzvimbo dziri pedyo. Gambo aka kanotaura nezvekusafara kwevanhu nekusashanda kwekambani yeNew Zim Steel iyo yaimbonzi Zisco. John, uyo akaberekerwa muTorwood, akakurira imomo, akadzidzawo munzvimbo imwe chete kusvika Form 4. Anoti chakava pashungudze kuti vatsikise kambo Zisco maIndia inyaya yekuti veruzhinji vemuTorwood vaiwana raramo yavo kubva kukambani iyi zvichireva kuti kusashanda zvakanaka kwayo kwave kuita kuti vanhu vatambure.
Chakaita kuti tinyore this song soul about the situation here in Torwood. Zvatakaona kuti Zisco, as you can know, kuti our fathers tai rely on that big company. Tatisawo tikapedzawo chatopindawo muZisco imomo, but ikezvino ikambani yakangomira, hapana chechiri kuchinja ende nguva yatirebei isati zvachinja. Saka another dama song zvedu atakaimba tangoimbira zvekufara zvedu, but this song ndo yatakanyanzogara pasi kanyatsoongorora kuti this song inokwanisa kuti chitidi tikwanise kurifila what's going on munomu muTorwood.
John anoti kusashanda kwenew Zim Steel kunobatawo vechidiki vakaita saiye sezvo vazhinji vavo vave kusiyira zvidzidzo panzira kana kuti kutadza kuenderera mberi kana vabuda zvakanaka nekuda kwekuti vabereki vavo havana mari. Tatenda Ndava, uyo ane makore gumi nemasere ekuberekwa uye ari shamwari yevakomana veFirehouse Family, ndomumwe wevechidiki vakatadza kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekushaya mari zvisinei kuti aive abudirira pazvidzidzo zvake zveForm 4. Tatenda anotsinira kuti kusashanda kwekambani yeNew Zim Steel kuri kubatawo vechidiki.
Situation inondafekta pakuti izvoni kwazvino takapedza chikoro ende takapasa paolevo yedu, asi nekuda kwekuti takanga tisina mari yekuenderera mberi takagara, ende chikuitika futi munhu akarwara we don't have the money yekuti munhu iye aende for medication kuchipatara. Saka you see kuti health inongoramba ichi yakangodzikira. That's the other thing, no affect zvekuti atifekta isusu.
Va Vincent Masiwa, mushandi weNew Zim Steel, varivo kanzura mukanzuro yeRedcliffe. VaMasiwa, avo vaimbovewo mumwe wevamiriri vevashandi, vanotsinirawo kutambura kwevagari vemuTorwood vachiti kambo kechikwata cheFirehouse Family kanonyatsoburitsa mamiriro ezvinhu muTorwood. Vanoti chinonyanyorwadza ndechekuti hurumende pamwe nevakuru vakuru veNew Zim Steel havazi kubuda pachena kuti chii chiri kuitika.
Zvechokwadi zviri kuimbwa navana ndizvo chaizvo. Vagari kana kuti vashandi vari kunonga sosvino murombo, tarisiro yavo yanga ichingova kuZisco. Saka naizvozvo havana zvimwe zvokuita. Zisco iri kuvapa $50 maybe after 4 months. Saka upenyu hwavashandi navagari hwakadoomesesa zvikuru. Dhiri reZisco iri regovernment neS hapana anonyatsoziva chaizvo chaizvo kuti zviri kufamba sei, asi chatinoziva ndechekuti hapana watiri kuona paground. Zvorungonzi vari kukurukura tikuwazve zvamachina, asi kutizive kuti zviri kubvepi zvichiindepi. Pana ari kuuya kubva kugovernment kuuya kotsanangurira vashandi kuti tiri kuindepi tiri kubvepi zvinopera rini.
Mugore ra2011 hurumende yakanyorera nachibvumirano nekambani yekuIndia yeSA Africa Holdings, hurumende ichitengesa chikamu chemasheya ayo akawanda aive mukambani yeZisco, izvo zvakaita kuti kambani iyi izonzi New Zim Steel. Kambani yeZisco iyo yaive yamira kushanda mugore ra2008 ndiyo yaive kambani huru yaigadzira simbi kuchamhembe kweAfrica. kuuya kwakaita vekambani yeESA kwaive kwapa vashandi tariro yekuti zvinhu zvaive zvava kuzofamba zvakanaka, asi pari zvino tariro iyi hapachina sezvo pasina chatichatanga kufamba nekuda kwenyaya yekuti hurumende haisati yapedza zvimwe zvinodiwa kuti kambani yeNew Zim Steel itange kushanda. Mumwe mugari wemutoad, amai Elizabeth Tembo, vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu, vanoti bhizimisi rekutenga nekutengesa zvinhu iri harizi kunyatsofamba nekuti vanhu vemunzvimbo iyi havana mari. Mumwe zvemugari avo vakangozvidoma nezita rekuti amai Moyo, vanoti vamwe vagari vange vave kutsvaga raramo nekutengesa marasha aishandiswa pakugadzirwa kwesimbi muNew Zim Steel, asi izvi zvakamiswa sezvo pave nemasoja ave kuchengetedza marasha aya.
Vanhu vezvino havana zano rokuti vangararama naro. Vanhu vaitomboita zvekuchera marasha, saka kubva zvakangoya masoja akauya achirova vanhu achirasa vanhu achichinomo kuchera marasha, vanhu havasisina kana rimwe zano rokuti vangararama naro muno mutoutu.
Pari zvino chikwata chefirehouse family chakatsikisa dzimbo ina kusanganisira kamwe kambo kanonzi De Nanade, ako kanokuridzira kuti kunyange ukasangana nematambudziko munhu unofanirwa kuramba uchishingirira kuti ugobudirira muupenyu. Mutsikisi kana kuti producer wefirehouse family Chris Donald Triple B's Shato, uyo anogarawo mutoad mekare, anochemawo nerekuti iye nevamwe vake havazi kubudirira sezvavanofanirwa kuita nekuda kwekuti vari kugara munzvimbo isina mari. John anotsinhirawo maonero aya achiti kunyange chikwata chake chine urongwa hwekutsikisa dzimwe dzimbo dzakawanda, nyaya yekushayikwa kwemari ndiyo inogona kuvadzorera kumashure.
We have hope, but the situation yet now you are to live under the load we are bearing here. Hopka will vanish away because the situation here in Toad, there's no finance. Kuti tikwanise kuno rekoda tiendere mberi nematrix edu, saka manje ipapo topesera isusu takutodhirega takudzoserwa kumashure nekuda kwesituation.
Manix Brothers Record. Manix Brothers Record.
Vagari vemutoad kusanganisira vaimbi vefirehouse family vane shuviro yekuti dai hurumende yanzwa kuchema kwavo yaita kuti kambani yeNew Zim Steel itange kushanda nekukasika kuitira kuti upenyu hwavo utange kufamba zvakanaka zvekare. Kusvikira izvi zvaitika, vagari vachagara vachipedza shungu dzavo nekuteerera chimbo chevakomana ava.
Apana zvekubata, apana zvekuita, ndongoswera kudai ndangodye chechebota, nomagetsi magetsi nohota, namo nenamo izvo zvandinorota.
Ndakamirira Studio 7 kuTold Gratcliffe, ndini Taurai Shava.
Motifaira uobo vabereki takacherera vekilogu yavo vasati vatambira apa kumabasa vari kumukira atizi kumba wouna zvavakushandira zvakuda wedenga taimapindira maivhesa acho pana zvavakuchinja vanzwa vanzwa nekutinyembera
Cisco ma India vanzigo ya ma China Cisco ma China vanzigo ya ma India tanzwa nekunyemberwa My youth, my tara.